Ini ndini jonga kande miri nchiti ene msore na uzedu zanasi chitatu gunyana 21, 2016. Mutungamiri wenyika wa Robert Mugabe votaura kumuzinda we United Nations vachiti zvirango zvavakatemerwa ndizvo zvakanganisa nyaya dzezveupfumi munyika. Asi zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muNew York zvinoti kutadza kutonga kwavo ndiko kwauraya nyika. Mutungamiri wenyika yeBotswana vaIan Khama vanoti vaMugabe ngavachienda pamudyandigere. Nhengo yesangano reTajamuka yakaitwa kafira mberi vaSilvanos Mujova vanoti vave kutarisira kuti vanorapwa kunze kwenyika sezvo zvisiri kuzivikanwa kuti vakabayiwa Jackson rainge riinei pavakanga vapambwa. Munyika moita gakava padano rehurumende rekurambidza vanhu kuti vasashandisa mureza zvainoti hazvisi pamutemo. Tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi. Muchirongwa chedu cheLive Talk chatotarisa nenyaya dzeDiaspora. CheDiaspora Forum tiri kutarisa zviri kuitika muNew York umo vaMugabe vataura kumusangano weUnited Nations General Assembly. Ukuwo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvichiratidzira kusafarira urongo utongo hwavo. Kana muchida kupindawo muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz shortwave kuti mukwanise kunzwa nhau dzedu. Musakanganwa kutifarira pa Facebook nekudzvinya pakanzi like.